Chidzidzo 28. Zvii zviri pawebsite yedu. Jesu akaudza vateveri vake kuti, chiedza chenyu ngachivheneke pamberi pevanhu, kuti vaone mabasa enyu akanaka, vokudza Baba venyu vari kudenga. Mateo 5:16. Kuti tidaro, tiri kushandisa zvinhu zviri kugadzirwa mazuva ano, kusanganisira indaneti. Website yedu inonzi jw.org ndiyo nzvimbo yepamutemo yatinoisa mashoko pamusoro pezvatinoita uye zvatinotenda sezvapopo zvaJehovha. Panowanikwei? Minduro dzemibvunzo yemubhaibheri inowanzobvunzwa. Unogona kuwana minduro dzemimwe mibvunzo yakakosha chaizvo inowanzobvunzwa nevanhu. Somuenzaniso, unogona kuona chinyorwa chine musoro unoti, kutambura kuchazombopera here? Uye chine unoti, vakafa vachararamazve here mumitauro inopfuura 600. Unogona kuwanawo Bhaibheri reshanduro yenyika itsva mumitauro inopfuura 130 nemamwe mabhuku anobatsira pakudzidza Bhaibheri kusanganisira bhuku rinonzi Bhaibheri rinotidzidzisei nemagazini matsva enharire yemurindi nemukai. Unokwanisawo kuverenga, kuteerera kana kudownroada zvinyorwa zvakawanda zviripo. Zvinyorwa zvacho zvinowanikwa zviri pamp3, pdf kana kuti paepub. Unogonawo kuprinda mamwe mapeji aripo woratidzawo vamwe vanozvifarira mumutauro wavo. Panewo mavhidhiyo akasiyana-siyana emitauro yemasaini yakawanda. Unogona kudownroada nyaya dzemubhaibheri dzinenge dzichiverengwa sedziri kuitika, mitambo yemubhaibheri nemimhanzi inonakidza yekuteerera wakadekara hako. Mashoko echokwadi pamusoro pezvapupo zvaJehovha. pajw.org panoiswawo nhau dzinenge dzichangobva kuitika, uye mavhidhiyo mapfupi ebasa redu pasi pese, zviitiko zvine chekuita nezvapupo zvaJehovha, uyewo kubatsira kwatinoita panoitika njodzi. Unogona kuwanawo zviziviso zvemisi inenge ichiitwa, magungano edu uye makero emahofisi edu. Tichishandisa nzira idzi, tiri kuita kuti chiedza chechokwadi chipenye kunzvimbo dziri kure chaizvo dzenyika. Vanhu vari panyika pese, kusanganisira nzvimbo iri kure chaizvo inotonhora inonzi Antarctica, vari kubatsirwa nechokwadi. Tinonyengetera kuti shoko raJehovha rirambe richipararira nekukurumidza panyika pese kuti Mwari akudzwe. Tuvatisanonika 3:1. Mibvunzo yekudzokorora. JW.org iri kubatsira sei vanhu vakawanda kuti vadzidze chokwadi chiri mubhaibheri? Ndezvipi zvaunoda kuzotarisa pajw.org? Chenjedzo. Pane mamwe mawebsite evanhu vanotishora, avanoshandisa kuparadzira nhema nezvesangano redu. Chinangwa chavo ndechekutsausa vanhu kuti varege kunamata Jehovha. Atifaniri kuvhura mawebsite akadaro. Ndipo panoperera chidzidzo chacho.